Regai nditi pamusoro yekune imi vajonga vari kushayira pamusoro yekune vese vakateerera. Zita ndinonzi Trinity Munyaradzidliwayo. Ndiri murume akaberekerwa munyika yeZimbabwe munzvimbo inonzi Berengwa. Zita rangu remadunhurirwa pastage vanondidaidza vachiti DJ Olomatete. Tinoitawo zvekuridza music tichiofa maDJ services kune vanenge vachiita mafunctions avo akadai semagraduation party, mabirthday parties. Tinoofa PA system kune vanenge vachiita PA system. Tinoofa zvakare maservices edu kune vanenge vachiita michato. Zvakare hatiperere ipapo, iri basa ratinoitawo maweekends separtime. But basa redu hombe tine kambani yedu inonzi Mashonaland and Construction inova iri kushanda munyika muno meAmerica pari zvino.
Mabasa api amuri kunyanyoita muri kuMashonaland Construction?
Tiri kunyanya tiri kubata tiri kuMashonaland LLC, Mashonaland Construction Company, inova iyo inoita zvekitchen remodeling, basement remodeling, bathroom remodeling. Tunoita framing, we do exterior and interior painting, we do home remodeling. Ndingangoti tinoita zvese zvine chekuita nedzimba dzemuno muAmerica. Pari zvino ndo basa redu zhinji ratinenge tichiita nguva dzese. But kana ichinge yasvikawo nguva yekuzorora nguva yemaweekends sekutaura kwandaita, ndo patinobudawo tichienda kunoridzira vanhu mumhanzi nekuvatandadza nenzira dzakasiyana-siyana.
Mataura nyaya yekuti muri kunyaya dzemimhanzi kutandadza vanhu, muri kutambirwa sei nevana veZimbabwe? Tipei tinzwe kuti vari kukutambirai sei.
Tiri panyaya yekuridza mimhanzi, takanangana nezvemimhanzi. Ndinoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe nekuti tiri kuwana rutsigiro rukuru rwakasimba chaizvo kubva kune vana vekumusha. Nekuti kazhinji kacho pavanoungana vachiita zvavanga vachiita, vanofara chaizvo kutidedzawo kuti tuuye tichivaridzira. Saka semaonero andinoita inini, aiwa, tiri kutambirwa zvakanaka mumastates akasiyana-siyana. We have been around so many states tichiprovida maservices edu yaya edjing. Saka tinongotenda nerutsigiro rwatiri kupiwa nevana vekumusha. Aiwa, tiri kutsigirwa zvakanaka, pose patiri kufamba tiri kutsigirwa zvakanaka, ende hatingacheme zvedu kuti tine matambudziko atiri kusangana nawo. But tinoda kungotenda vana vekuZimbabwe nekungoramba nekutitsigira kwavanenge vachiita nguva dzose. Saka ndinongoramba ndichingoti dai varamba vakadaro. Ndouya zvakare panyaya yeMashonaland Construction. Ndinoda kutenda zvakare nekuti ndinoona vana vekumusha vari kutitsigira zvakanyanya mubhizinesi redu iri rekugadzira dzimba. Tichitarisawone kuti bhizinesi iri rinonyanya kuitwa nevemuno. So tinoda kungotendawo nerutsigiro rwavanotipa. Tagadzirawo dzimba dzakati wandei munyanya muno muPennsylvania, muNew Jersey, muMaryland, nekuNorth Carolina. Tinotenda vana vekumusha vese vanenge vachitideedza tichiuya kuzovagadzirira dzimba dzavo. So aiwa, tiri kutambirwa zvakanaka nevana vekumusha, ende tinotenda nerutsigiro rwavari kutipa.
Zvinhu zvamakatanga mave muno muAmerica here kana kuti zvinhu zvamaita muri kuZimbabwe?
Zviri zvekuridza mumhanzi, zvinhu zvatakatanga tiri kuZimbabwe. So patakazongouyawo kunoku tichibva tangopfuurirawo nebasa irori. So hazvisi zvinhu zvatakatangira hedu kuno, zvinhu zvatakatangira tiri kuZimbabwe mugore ra2008 kusvika pari zvino tichiri kungozviita. Zviri zvekugadzira dzimbawo takazvitangawo zvakare tiri kuZimbabwe. But zvinozongotisiyanei nekuti mavakirwo anoitwa kuZimbabwe nemavakirwo anoitwa dzimba kunoku akatisiyanei. So tazouyawo kunoku ndo patakazodzidzawo maitiri avanozviita kuno, tichibva tatangawo kuita zvedu tega. Ndopa akazomuka Mashonaland Construction inova iri kupa maservices kune vanhu vakasiyana siyana.
Ndezvipi zvimwe zvamuri kuita zvekubatsirawo vangava vana vezvikoro kumusha dzingava nharaunda kwamunobva kwachakohwa?
Mushure mekunge tauyawo kuno kubudikidzawo nenyaya dzatinenge tichinzwa dzinenge dzichitika kumusha dzekuti vechidiki vakuita zvemadrugs, vari kuita zvakasiyana siyana, takaedzawo nepatinogona kuunganidza vechidiki tikafoma dance group. So ndokwavanoswera vachidzidzira kutamba, vachidzidzira izvo zvemumhanzi, vachidzidzira angave matarenda akasiyana siyana. So tine vari kutungamira chirongwa ichochi. So tine programu yatakavhura yegroup rinonzi Coconut Entertainment. Mukaenda paFacebook munovaona varipo. Ndevechidiki vakati vandei vanenge vachiuya nematalents akasiyana siyana vachishare. So zviri kuvabatsira nekuti vari kuwanawo mari kubva kwazviri, nekuti vanohaiwa munzvimbo dzakasiyana siyana vachienda kunoita showcase matalenti akasiyana siyana kungave kutamba, kungave kuimba, kungave kuridza mainstruments, vari kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachiita basa irori. So ndinofara nekuti zvinhu zviri kubudirira, zvinhu zviri kufamba zvakanaka chaizvo, nekutiwo vari kuhayiwawo nevanhu vakasiyana siyana, mungave mumuchato, angave maprivate gatherings, angave magovernment magovernment functions, vari kuenda vachinoshokesa talent ravo vachiita. So svodo rega rega vanenge vari fully booked. So mari dzese dzavari kuwana ikokoko dziri kuzovabatsirawo kuchikoro, vamwe vari kumayunivhesiti, ende dziri kuzobatsirawo vamwe vari kumba. Zvakare kunokuwo tiri kubatsirawo kuvabhadharira maschool fees, vashoma vacho vatakasarudzawo kubatsira ivavo tiri kubatsirawo nemaschool fees. Tinotumirawo hembe dzekuti vapfeke dzakanaka, tinotumirawo zvinhu zvekuti vashandise pavanenge vari kuita basa irori. So ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita kumusha kusevedzawo kusimudzira vechidiki vane matarenda akasiyana siyana, tichivaunza pamwe chete so that they can share the ideas and the talents. Ndo zvatiri kuita.
Imo muno mudiaspora tinonzwa vamwe vachiti kusina mai hakuendwe, matambudziko api wamuri kusangana nawo?
Hongu Mr. Jonga mataura chokwadi ipapo, vanodaro vakuru vakati kusina mai hakuendwe, ichocho ichokwadi. Nekuti ndakatarisana nenhau yemumhanzi, mamwe matambudziko atinosangana nawo ndeyekuti kune vamwe vaya vanenge vachida kuridzirwa mumhanzi vari mudzimba. So kana muchinge masvikawo kudzimba kuya mukatanga kuridza, vavakidzani wavo vanoita sekunge vanopokamana neruzha rwunenge ruchibuda, mozopedzisira madeedzerwa mapurisa kunzi pane vari kutiitira noizi apa. Saka ndo matambudziko mazhinji atinonyanya kusangana nawo munhau dzekuridza. Kungave pahotera mukaenda muchinoridza ipapo, vanenge vakabhukawo kurara ipapo vanouya vachichema chema kuti tiri kuitirwa noizi, zvinova zvinozotimanikidza isusu kuti tideredze ruzha rwemimhanzi yatinenge tichiridza. Zvinozova zvonetsawo nevanhu vanenge vari mukati macho vakuti koruzha radzikira sei, hatinyatsokufara kana ruzha rwadzikira kudai, ruzha ngaruwedzerwe. So ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo iyayo. Then tiri mubasa redu rekuvaka dzimba iri, rine matambudzikowo aro ekuti kazhinji kacho pane atinoita atinoti mabids, ekuti unenge uchibhidha mabasa wo muchida kutorawo mabasa akati kurei kuti muite. Kazhinji kacho tinonyanya kuzosangana nematambudziko ekuti pane karusarura ganda kanoitika kana muchinge muri kubhidha imomo. Ndoo mamwewo matambudziko mazhinji atinosanganawo nawo. Kwoitawo mamwe matambudziko ekutiwo kana muchinge mapedza basa, vamwe havadi kubhadhara zvamunenge makataurirana. So ndo rimwe redambudziko ratinosangana naro iroro munyaya dzezvekugadzira dzimba izvi. Saka ndo matambudziko atinosangana nawo iyayo, nyaya yevanhu vanenge vachichema chema neruzha, vanhu vasingade kubhadhara, nenhauiwo yerusarura ganda runoitika pakubhidhawo mabasa, nedzimwe nzvimbowo dzamunosvika zvinongosiyana siyana nekuti vanenge vachidawo zvakaita sei ikoko. Saka ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo vajonga. Ndichikutendai nemukana wamatipa wekutaurawo nemi muzuva ranhasi.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane inonguva.
Sekutaura kwandaita Zita, ndiyo DJ Olomatete. Tinoofa maservices ese, madjing services. Aiwa, kune vanotiziva mukavataurira mukavabvunza vanokutaurirai nezvedu. Mashonal and construction iripo, tideedzei. Tinouya mastates ese kuzogadzira dzimba, munongotifonera tinouya tichitaura togadzira dzimba, togadzira zvose zvinenge zvichida kugadzirwa, angave magetsi, ingave plumbing, angave madrywall, ingave painting, angave makitchen, angave matabhu ashata aya tinoita yatinoti tabhu reglazing. Tinoita zvese zvine chekuita nedzimba. Tibatei, titaure, tikurukure, tigadzire dzimba idzi. Totenda Mr. Jonga nemukana wamatipa. Thank you very much.
Kune vanoda kubatai, vanokubatai sei mukoma dliwayo?
Kune vanoda kutibata, makasununguka kutibata panhamba dzinoti 717-936-805. Ndinodzokorera zvakare, 717-936-8054, kana kushandisa dzimwe nhamba dzinoti 267-317-0650, 267-317-0650. Mukaenda paInstagram peji yedu riripo DJ Olomatete, tiripo zvakare. Mukaenda paFacebook pedu tiripo, Facebook peji yedu iripo Mashonal and Construction. Maita basa.